emakore mazhinji ona rugare rwauya chose chose tofara Zimbabwe yose topembera inga nhasi tofara marutenga nazvanyana zvetukaiwo tipembere bwenyambira svika pedyo uitewo makorokoto.